manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumiguru 13 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau Abigail Gamanya aradzikwa muHarare nhasi vakawanda kusanganisira vehurumende nemapato anopikisa vachimurumbidza nemabasa ake ekusimudzira madzimai. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Moshante Vanonzi vakaudza masangano akazvimirira munyika kuti havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuona kuti zvisungo zvavakaburitsa mugwaro ravo zvitevererawo ngororo yavakaita pakurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa 1 yamavhuvhu 2018. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuita musangano wechimbi chimbi nehurumende panyaya yemari dzemabonus yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Ii ndiyo mimwe msoro inao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Moshante vakaudza masangano akazvimirira oga kuti hapana zvizhinji zvavangaite kuona kuti zvavakakurudzira kuti zviitwe mushure mekupfurwa kwevanhu nemauto muHarare muna 2018 zvaitwa. Godwin Mangujika anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsinirwa nasachigaro wesangano rembatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira. Pasipe Crisis in Zimbabwe Coalition vapita mutasa, vati vacharamba vachishanda kuona kuti zvakakurudzirwa mugwaro ravamushande zvazadzikiswa.
Vanonzwisisa zvinyunyuto zvedu asi ivo vakasungwa wombira dzakondo nomutemo nokuti ivo seboka rakatumidzwa nemutungamiri wenyika kuti iite basa rekuongorora kuti chakanyatsoitika rakapedza basa raro perakapa gwaro raro reripoti yavo yecommission saka kubva ipapo ivo vanoti havachina chimwe chavanoita panyaya iyoyo. Saka nesuo takagutsikana kuti ndizvozvo zvavakataura uyezve tinofanira kuti tarise mamwe matano ekuti tienderere mberi kuti nyaya igadzirwe zvakanaka.
Mutauri wavamushande Valens McDonald varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vamushande vange vasiri muhofisi nhasi asi vatenda kuti vakatambira gwaro kubva kumasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe.
The former president
vamutante havapo vachazokudza pamusoro pegwaro ravakawana kana vachinge vadzoka.
They will have to revert based on the communication he's received.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune dzimwe nhengo dzekomishen iyi dzemuno muzvinafundo Love Momaduku naamai Vimbai Nyemba. Padarika makore mana kubva komisheni yavamushande yatura gwaro rayo kuhurumende asi pasina chaitwa. Izvi ndizvo zvakaita kuti masangano anoshanda akazvimirira avanyorere tsamba. Komisheni yavamushande yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera kuurawa kwevanhu vatanhatu nekukuvadzwa kwevanhu makumi mashanu nemauto zvichitevera kuratidzira kwavaiita nekunonoka kubuda kwavanoti kwainge kwaita zvainge zvabuda musarudzo dza2018. Komisheni yakaita zvisungo zvakawanda zvinosanganisira kuti masoja akauraya vanhu amiswe pamberi pematare uye kuti mhuri dzakafirwa dziripwe vana vakasara vachiendeswa kuzvikoro. Asi vamwe vakaita samai Alison Charles avo vakafirwa nehazvanzi yavo Gavin Dean Charles vanoti havana zvavati vawana kubva kuhurumende.
We managed to sort out all that paperwork but nothing's been done since. No one's contacted us and chakaita zvese zvinodiwa sehapana chakatitaura ndoona sekuti nyaya iyi yakatopera hapana achataura nezvayo tinongoinzwa musi wahwani kana mukuru apo vatori venhoo vachitotikudza
pamusoro.
VaMaxwell Tauro, baba vaChallenge Tauro, uyo akapfurwa akafa nemauto musi uyu vanotiwo havana rubatsiro kana muripo wavati wawana kubva kuhurumende uye havasi kufara nazvo.
Hongu nezvakataurwa zvacho nezvozvo vachitizvo vachazokompenseta he vachazoita sei, but kubva ipapo hapana akazouya. Saka inini zvinondirwadza, inini chaishaya ndikaipara mhosva ndikanyorerwa dhoketi nini, zvinonzi dhoketi ndaasitombofa dhoketi ro svika inini ndatouyaini. Saka iko zvino zvinini ndiri kuona its 4 years pari zvino hapana kana kutiwo anonditi mukuriri mukuriri hongu ehe maorganizations mamwe aripo zvavo ari kuuyawo ndo vanenge vari kutozomboita kuti nditomboitawo cool down mweya wangu asi ndinenge ndakabatika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza avo vaive munyori weMoshande Commission kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vari mumusangano. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vaZiyambi vakamboudza bepa naure The Sunday Mail kuti hurumende yainge yatevedza zvese zvakakurudzirwa neMoshande Commission. Hurumende yeAmerica inotiwo kuzadzikisa zviri mugwaro iri zvakakosha mukuzvidzana kwayo neZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vanoti vashandi vari kuda kuita musangano wechimbi-chimbi nehurumende kuzeya nyaya mari dzemabonus. Hurumende yakazivisa kuti vashandi vachapuwa bonus zvichienderana nekushanda kwavanonzi vakaita nevakuru vepabasa, kwete kungopiwa sezvaiitwa kare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube, kanawo gurukota rinoona nezvevashandi vapo Mavhima sezvo vose vari kunze kwenyika. Asi vashandi vanoti hurumende yakangoita fungira mwoyo rwendo rwembwa pakuti itore danho rekuti vakuru vepabasa ndivo vachataura kuti ndiani anopuwa bonus. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi tabata amai Alexander.
Mumusangano watakaita masvondo maviri apfuura, nyaya iyoyo yakaturwa nehurumende yekuti bonus ichazenge ichibhadharwa sei. Kutura kwavakaita kwatiri vaiti ivo deputy director and above mapositions iwayo ndo vachabhadharwa performance based bonus, zvichireva kuti vese vari vane maposta ari pasi padeputy director kusvika kupedzisira vanga vachingonzi bonus ravo richazongobhadharwa rakadaro semabhadharirwa rinongoitwa makore yose.
Saka muri kutambira sei zviri kutaurwa nehurumende izvi?
Zvototishamisa izvozvi toona kuti pane masekula akutenderera ekuministry of health vachiudza vashandi vavo kuti ndo mamiri achazenge akaitwa, asi riwo akaturwa kwatiri. Saka isusu kwatiri tinenge tichiti hatitore izvozvo zvinofamba masecula.
Muchaita sei?
Tichamirira meeting ichaitwa. Tichidaira kuti pamwe inogonaitwa svondo rino kana svondo rinouya, asi tachida kuti dai zvagona meeting iyoyo ngaiitwe with the agency yainodeserva, because meeting yatapedzisira kuita haina kupera. Ndo meeting iyoyo zvekare yatakanga taudzwa kunzi bonus tichabhadharwa risiri performance based.
Zvave kuitika izvi zvinokuratidzai chii sevashandi?
Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinoratidza kuti kana zvakadaro zvakuratidza kuti hurumende haichaita zvinhu zvatinenge ichitarisira kuti iite sehurumende, kuti nhasi vanoti tinoita izvi mangwana zvochinja. Saka zvinhu zvekuti zvinoda zvakare kuti tichizvidzosera kumeeting zvotaurwa kumeeting. Ende uyezve kushandidzana kunofanira kuita employer nevashandi ndekwekuti kana pane zvinhu zvinenge zvachinja kana zvinhu zvinenge zvitsva zvavanoda kuita Avango muki vachingoti ndo zvataa kutoita izvi.
Munenge muchitarisira kuti vaite sei?
Tinotarisira kuti inyaya inofanira kutogarirwa pasi, toonesana, todini, totaurirana. Saka izvi isusu hazviti vhundutsi. Isusu toramba takabata zvatakaudzwa kumeeting. Ndofunga maminitsi edemeeting zvitoripo. Kana pane zvachinja, totarisira zvakare kuti zvichauya kumeeting yedu yatichange tichizoita. Iyoyo meeting isina kupera iyi yatakatarisira kuti inofanira kuti iitwe svondo rino.
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano rinoona nezvekufamba kuvanhu mugwagwa re Passengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti vari kushushikana zvikuru nedambudziko rekushaikwa kwezvifambisiro munzvimbo dzakawanda muguta reHarare, izvo zviri kuita kuti vamwe vanhu vakwire mishikashika iyo isiri pamutemo vachizoguma vabatwa chibharo kana kubirwa. Vakurudzira hurumende kuti ipe vane michovha marezinesi ekushanda zviri pamutemo kuti vabatsire. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza Studio 7 kuti vose vanoda kutakura vanhu vanofanira kunyoresa pasi pekambani yehurumende yeZupco. Vamwe vanoti Zupco haisi kubhadhara mari dzinogutsa zvopa kuti vane michovha varegedze kunyoresa nayo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7 navaGoliath nezvenyaya iyi.
Tine nzvimbo dzakatwandei muguta reHarare nedzimwe nzvimbo dziri kunze kwaHarare dziri kuita dambudziko rekushaya zvifambiso zvinofamba nenguva. Semuenzaniso, nzvimbo dzakafanana nanana Mandara, Chishawasha, Mabvuku, Tafara, Zimri, Neborodho, Masasa, maindastri uku. Kwakatwandei handingapedze kukudoma.
Mungati chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Nyaya yekusabuda kwemaroute authority kana kuti maroute permit ndiyo imwe yenyaya iri kutiita kuti vanhu vashupe. Piki, nekuti panodiwa kunyatsorongwa kwakajeka panyaya yekugovera makambani ari kuda kuzvitakura kuti anofamba sei, anotakura vanhu sei, achinosevasiya munzvimbo. Nekuti vanhu vanomirira motikari dzavanoziva kuti dzinovasvitsa, asi motikari idzodzo hadzipo. Ndo zvaakuita kuti vanhu vakwire motikari dzemushikashika apo pavanozenge vava kuzosangana nemakororo vanovabhinya nokuvabira nokuvarwisa, vachivatorera mudziyo inokosha. Zvinhu zviri kutoitika zuva nezuva.
Mapemiti aya anopiwa nani uye zvese ari kutora nguva?
Maroute permit aya anopuhwa Ministry of Transport and Infrastructure Development. Vakabatanawo futi nemakanzuro panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Vanodyidzana ipapo panyaya yekuti vanhu vange vachitakurwa makanzuro. Ndo vanoziva kuti kwakata kunofanira kuenda motikari dzakati, nekuti ndo vane maplans acho ese kuti motikari inotangira papi ichizara papi. Vachizodyidzanawo futi neMinistry of Local Government and Public Works vanenge vachitoinetsvakurudzo yekuplanawo kuti vanhu vanofambawo sei.
Imi muri kukurudzira kuti chii panyaya
iyi? Isu tiri kukurudzira kuti mapoka ehurumende aya nemapoka emakanzuro kuti vange vachiona kuti vanhu vanofanira kutakurwa zvakanaka zvakajeka, vasingakwiri mota dzatsvukudzi dzemushikashika, dzekuti munhu akati atsaona hapana rubatsiro rwaanokwanisa kunge achibatsirwa naro kubva kumainsuarensi. Nekuti mota idzodzo dzinenge dzisiri pamutemo kuti dzinge dzichitakura vanhu, hadzimwe mubhizinisi rekutakura vanhu rinozikanwa nehurumende. Saka isu chatinoda semapasenja kuona urongwa hwakajeka hwakarongeka unoita kuti munhu anga achitakurwa achisvitswa kwaanenge achienda nenguva nemotikari dziri pamutemo.
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mutori wenhau aive Mukuru wesangano rinorwira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume mukuburitswa kwemashoko Regender and Media Connect Zimbabwe. Muzvare Abigail Gamanya varadzikwa kuWarren Hills muHarare nhasi. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwemwana wavo, baba vemushakabvu vaFidelis Madzivadondo vatiwo mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Harivhariki, hapana replacement. Aiwa, hapana replacement. Kuti munhu anga ari pachokwadi, munhu anga akati chino hachiti baba, hachiti baba, kana tichinoita chinoita. Munhu aimira pachokwadi, munhu anga asingashi. Zvandi yatoziva nomwana wangu iyeye.
Izvi zvatsinhirwawo nemutevedzeri wegurukota zvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Isu sevatori venhau vemuno munyika tarasikirwa zvikuru naAbigail. Akasimudzira, akasenza basa iri. Isu kwatiri sevatori venhau tinoti yanga iri hero kwatiri isusu, nokuti akasenza zvikuru muma organizations zvakasiyana siyana achisimudzira vatori venhau kunyanya nyanya vechikadzi kuti vaendewo pazvinzvimbo zviri pamusoro soro. Pamusoro pazvo ipapo akanga asina basa. Aisimudzira futi panyaya dzatinotidzo muchirungu media reforms.
Mutungamiriri webato rinopikisa veCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ndemumwe wevanoremekedzwa vaenda kunochema nekuviga muzvare Gamanya. Vatiwo mushakabva akabatsira hurumende zvakanyanya apo aishanda muhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai.
Aivamirira kune vematongerwo enyika, kune vanotungamirira maMP kusanganisira maprime minister mapresident akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko aAbigail. Ukaona kuti advisor maprime minister nemapresident waitirwa nyasha ndo basa rakabata musikanawo. Esuwo tiri maminista aya tichi taipuhwa uchenjeri nanaAbigail nokuti aipa truth to power. Asi aigumira ipapo, aipa futi power to truth. Nokuti vazhinji vari muzvigaro zvinoremekedzwa havadi kupa chokwadi simba kana kupa simba chokwadi. Uyo aita zvose kupa chokwadi simba nokupa simba chokwadi.
Vachamisa varumbidzawo muzvaye Gamanya vachiti
sokuuya kwataita vamwanoti pane kwatopuwa 21 gun salute nepasa raakaitira rokuvakanyika rokusimudzira nyika. Anogona nga asiri paHeroes Acre, but Heroes Acre yevanhu vanovakanyika haisi panzvimbo iri mumwoyo. Tinotenda kuti aita basa rakanaka mumwoyo medu akavakanyika akasimudzira nyika. Anga tinayonyoita zvekuti bato rakati aida nyika yake. Na nyika haisi bato, vamwanoti ndofira muzani, ndofira mutakati, usafira mubati. Fira kunyika, nokuti nyika ndo ine simba. Kwete bato, bato harina basa. Rakafanana nemota inokusvitsa kwaika ponja, tora imwe. Uende kwaunodii? Nomunomira pakwandodii hangu. Yakonja akataura tora imwe iwende mberi.
Shamwari yemushakabvu amai tambudza naijonera vati
ndinoti kune shamwari yangu abizorora murugare. Munhu nemunhu paanobarwa anozvarwa nechinangwa, ende ndinotenda nekuziva kuti pakuzorora pake abi chinangwa chake chaanga ainga pano pasi akazadzisa.
VaRashwiti Mukundu vakashandawo nemushakabvu vatiwo anga ari chipangamazano.
Aive chipangamazano, aive shamwari, aive mutauri wechokwadi, aive mutungamiriri, aive munhu aibatikana nebasa rake achiita mukuperera kwake kwese.
Muzvare Gamanya vakamboshandawo kusangano Remedy Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vafa vachiita basa rekubatsira masangano enhau kuti agadzirise mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy, izvo zvakarumbidzwa nevazhinji. Muzvare Gamanya vasiya mwana mumwe chete Ruvarashe. Vakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeUkraine vanoti guta guru renyika iyi reKiev rabombwa nendege dzemhando yedrone dzakagadzirwa kuIraq dzichishandiswa neRussia. Ndege idzi dzinonzi dzabomba nzvimbo dzinosvika makumi mana mumazuva adarika. Izvi zviri kuuya apo nyika dziri kutsigira Ukraine dzave kuronga kuipa zvombo zvekurwisa madrones nezvimwe zvombo zvemuchadenga. Britain neAmerica dzavimbisa kupa Ukraine zvombo zvekudzivirira zvinenge zvakandwa nemuchadenga izvi. Australia iri kuyambira vanhu vemunyika iyi zvikuru vari matunhu ane vanhu vakawanda anoti New South Wales neVictoria kuti vangwarire sezvo kuine mafashamu emvura. Dzimba zhinji dzakaputswa uye dzimwe hadzina magetsi. Dzimba dzakawanda dzinonzi dzave kutonyora mumvura. Kusvika pari zvino dzimba mazana maviri nemakumi mashanu dzabviswa vanhu, uyewo mumwe murume akaeredzwa. Kusvika pari zvino hasati azikanwa kuti ari kupi. Mumwewo akawanikwa akafa ari mumotikari yainge yazara mvura. Zvino munyika zvaita manyama mire nerongo nekuda kwekupondwa kwevanhu uye kubiwa kwemari yakawanda nemakororo achishandisa pfuti. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakamboti vari kushushikana zvikuru nenyaya iyi vachikurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita izvi, asi zvinhu zvinenge zviri kutoramba zvichiwedzera. Hurumende iri kukwanisa here kuchengetedza runyararo munyika? Mukupindura mubvunzo uyu tabata nhengo yezanupf vajoseph Chuma, uyewo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vagodfrey Kurauone. Totanga nekunzwa kubva kuna vakurauone.
Chekutanga mukoma Blessing, inyaya yekuti tiongorore kuti tinombokonzera kuti zvinhu zvimire mamiriro iwawo chii. Mukatarisa kazhinji muchaona kuti in the recent cases dzema robberies marisini cases yekuba muchaona kuti kazhinji zhinji pagrupu revanhu vanenge vabata vavo muona pane mupurisa kana muona pane musoja. Kudhara taisazviona, but in these days zvinhuakai kuti havasi kutambisa zvakakwana, havasi kubatwa zvakanaka nehurumende yatinayo pari zvino. Muchaona kuti macivil servants mazhinji including all these uniformed forces they are now doing maximum activities to sustain their families. Nokuti chouviri panenge pasisina. Toda mudziko guru rekukonzera kuti tione kutambudzika kwevanhu nokubirwa. But mubvunzo mandibvunza kuti hurumende inokwanisa kuzvigadzira here. Vingo yangu mukova Blessing ndekungoti kusvika hurumende yagona kugadzira ufumi hwenyika ndokuti matambudziko akadai apere. Asi ndinoona kana tichingowana hurumende iripo iyi handiona zvitorera nguva yakareba chaizvo kana kusapera kwazvo zvachose, nokuti handioni, handina hope, handina tarisiro yekuti vangagona kugadzirisa ufumi hwenyika. Vangatogona nhasi sei ivo vakaita for more than 40 years vachingotonga vari vari mugovernment vachipa mapromise election after election. Saka handioni dambudziko rakadai richipera.
Vachuma pinda itinzi
makesi emaambrobaries awanda for sure, and zviri kutaurwa nemukoma wangu marana nekuti pane increase yemakesi evanhu vanobva kumaambrobaries zviriko for sure. Asi zvese izvi
Vakura, pindurai muchidimbo.
Okay, ndaina vanochiti siri kuitika haisi nyaya yekuti mapurisa mashoma, haisi nyaya yekuti hapana dzimotikari, haisi nyaya yekuti hapana mari. Kana muchida kuona kuti haisiyo nyaya yacho, chingoiti paita rally yeCCC apa, ndopaunoona kuti Zimbabwe ine zvinhu zvayo. Unoona pachiya mazimota emvura, mazimota akazara vanhu vane kungokudisturba. Rally CCC, they have resources to do that. They have resources, a plenty of resources to disturb my rally, my opposition parties. But they don't have resources to fight crime. That's my only problem with ZANU-PF. My only problem with ZANU-PF. Mari uja la kere mawana, asi mari ujitiva mawana ya mawe, vya wana ya wana ya kawandisa.
Vachuma hanzi panenge pango uya ve triple C vachidaita musangano ndopa noanda mapurisa. Asikwete kudzingirira mbavha.
Amena kuti mukoma wangu hava verengere enyuzi. Zvinobuda muma social media imomo, wanatomiki, wananyuzi, zvese izvi. Zviri kubuda pachena, ndosaka pakuziva kuti vakawanda vacho vanobata mabasa akasati awa, mapurisa emasoja, nekuti vari kubatwa ka. Chouchodzi kuti mapurisa edu ari kunyatsoshanda, vari kuti kana chinhu chaitika, wosvika panzvimbo woferefeta munhu vanhu vacho vanenge vaita izvozvo wochibatwa and the first the rest of the law. Saka it shows kuti mapurisa arikuzama so sure. It just anika problem yemarobhers ava kutaurireka kuti nhasi mangwana tichikudai norobha kwakati kuti munowamirira ikoko. Izvinhu hatide kuti tirambidze vanhu kuti vaite marari avo. Tinovabvunza kuti marari ndaitotaura kuti kuno kublawe kambiri uku ndaitoona vana madhamu meku.
Avango ari nengo ye ZANU-PF va Joseph Chuma manzwawo zvakare kubva kunengo yebato rinopikisa ye Citizens Coalition for Change va Godfrey Kurawone. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi cheWomen's Roundtable tiri kutaura nezveupenyu hwamushakabvu Abigail Gamanya, mutori wenhau akashanda kusimudzira madzimai munyaya dzekuburitswa kwemashoko uye akamboshandawo muhofisi yevaive muutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM 4930, 13860-15460 kilohertz per shortwave mazuwa ose. Sezo nguwa edu ya pera, regai timbotarisa misurwe na u zakare. Mutoriwe na u Abigail Gamanya aradzikwa mwarari nasi wakawanda kusanganisirawe urumende ne mapato anupikisa vachimurumbidza ne mabasa ekusimudzira madzimai. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi anokoneka nemfaro ndini Blessing Zulu ndokusiya mina Gaina Saidi munaudze isindebele.
Soko isika disenda bakuvhi